Urongwa huu waziviswa kwa tapia na umushure memsangano waitwa nasi mubilawayo pakati pemamo masangana anoshanda kazumiri ra ega haripaspechi kwa tachematevel and collective ni mnyori mbazirezo mtemo amai Virginia Mabiza. Amai Mabiza watu zichitewe ra msangano wakaitwa pakati pemasangano aya ni mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa mubilawayo mwezu wapira ofisi ya mtungamiru wenyika ichishanda ni mamo mapazi urumende ya kaita urongwa weku gazirisa zichemo zaewe zaturwa ni masangano aya zvakawanda zvacho zvineche kuita negukura hundi. Amai Mabiza wauza Studio 7 kuti vange vauya kuzotura gwaro rine urongwa uhu kana kuti implementation matrix muchirungu kumasangano aya vachitiwo bazi ra registrar general rakatoziviswa kuti rave kufanirwa kuwanisa magwaro ekufa neekuzvarwa evanhu vakabatwa negukura hundi.
Ndauya ndichida kuzotsinhira kuvanhu vematebeleland region kuti kubva kunhaurwa dzakaitika musi 21 March president wedu Munangagwa vakazogara pasi ne ma officials avo vakawirirana kuti nyaya idzi dzobatsirwa sei kuti vanhu vekuno kumatebeleland vawanewo zvavanosuvira maererano nezvakabuda munhaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvape upano kwangu kutsigira nokutsinhira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yomutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanhu vakaura yavapanguva yegukura hundi uye magwaro ekuzvarwa evana vevanhu ava ndechimwe chinhu change chichinetsa. Amai Mabiza vaziviswawo vanhu kuti vave kukwanisa kuviga zvakanaka hama dzavo dzakaura yavapanguva yegukura hundi mushure mekunge vazivisa mapazi ehurumende akafanira. Mumwe murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto ezipra avo vange varipo pamusangano uyu retired Colonel Buster Magwizi vati urongwa uhu hwakanaka asi vati maonero avo ndeyekuti zvakakosha ndezvekuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti panga vapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena mutemo uite nzira yavo kwekushanda navo vanozikamwa vamwe vacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies iwavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think apana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
Vachipindura mvunzo wekuti vanoti chini nemaonero yevamwe yekuti urongwa uhu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yegukura hundi. Amai Mabiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhu uchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu vematebeleland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhaurwa dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana akataurika musi wa 21 March.
Imwe nhengo yemubatanidzwa wematebeleland collective muzvare Magodonga Mahlangu vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekuti hurumende yaburitsa gwaro rine urongwa hwekugadzirisa zvinyunyuto zvevanhu vachiti izvo zvinoita kuti vanhu vakwanise kutaura zvinenge zvisina kugadziriswa.
Tiri kuzvifarira nenyaya yekuti tiri kuona kuti iprogress because vacommit to something is written and vatipa time frames and vachivhurira nzira kuti chishande nemaministries ari relevant. So tiri kuvimba kuti chichashanda navo and chichava hold accountable. Haivi kuti tiri kutaudzana azireve kuti you cannot hold them accountable.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti gukura hundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu ematebeleland nemidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika gukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu ematebeleland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 mubilawayo ndini Taurai Shava.